Mashakwaburi tukwa nesangano re Gallup, ano tivano shukamu makumi mana nezupumba mwekufa muzana, avachavi mbini mafambisi ruwane tukwa nyayama tarezi moshwa muzimbabwe. Gallup, ino tiku Democratic Republic of the Congo, ndiko kunevano wakawanda vanoita shukamu makumi mano mwene zvisere kufa muzana, vasingavi mbini matonge ruwane tukwa nyayama tarezi moshwa. Sangano iri, rinoti matare kumalawi, ndio aripamberi munyadze kushanda zvakanaka, uye rinoti izvi zvakaratidzwa muna chivabvuwe gore rino, pakaramba matare enyika iyi, kuti vaimbova mutungamiri wenyika iyi, amai Joyce Banda, vasendeke parutivi zvakanga zvabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika mumalawi makare. Muzimbabwe, dzimwe nyaya dzine chekuita nesarudzo dzakakwidzwa kumatare, seyakakwidzwa nemutungamiri weMDCT vaMogheni Tsvangirai muna 2002, hadzisati dzanzwikwa. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu munyika uye vachisanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bhamu vanoti ongororo yeGallup iyi iri pachokwadi.
Ndakatarisa zvaitika kuChingwizi mumazuva maviri matatu adarikaya. Ndinoona sekuti mashoko iwayo angangove neutsigiro hweruzhinji rwemuZimbabwe. Nokuda kwekuti dare richinge raona kuti pane kutyorwa kwaitwa kodzero dzevanhu, vanhu vanoramba vakaiswa mutorongo, havachaburitswi, havasati vapiwa bheyo kuti vatonge vachibva kunze, kunyange zvichinge zvaonekwa kuti pane kodzero dzachikorwa. Pane kuti dare ringe richichengetedza kodzero dzevanhu ava, rakutoita songe rakubatsira kushungurudzwa kwevanhu ivavo. Naizvozvo ndo zvinozopa pfungwa idzodzo dzekuti hapasisina confidence yekuti zvinhu zvinofamba zvakanaka mumatare edzimhosva.
Vabhamu vakurudzira kuti vatongi vedzimhosva vatonge vasingatye uye kuti vasapinze nyaya dzezvematongerwo enyika pakutonga kwavanoita nyaya munyika.
Chinongodikwa ndechekuti vanotonga nyaya yematare edzimhosva ngavaite vasina kutya kana kutarisa kuti nyaya iyi ine mumwe here ari kutarisa ane mazuva akari pairi zvacharatsiva matongerwo enyika, ongotonga nyaya senyaya asingatarisi zvimwe zvose.
Zvichakadai, mutevedzeri wegurukota rezvemitemo munyika vaFortune Chasi vati havana zvakawanda zvavanokwanisa kutaura vachiti havasati vaona gwaro reongororo yakaitwa neGallup iyi. Zvisinei, vaChasi vaudza Studio 7 parunhare kuti masangano ekunze kwenyika anoshanda akazvimirira akaita seGallup nemamwe haafaniri kuita ongororo munyika asina kana munhu mumwe chete ambopinda munyika kuti ataure neveruzhinji kuti anzwe mafungiro avo. Asi mashoko aburitswa neGallup anoti sangano iri rakataura nevanhu vakawanda munyika. Mashoko aburitswa neGallup aya anouyawo apo vatungamiri venyika dzemuAfrica vari kupinda musangano nehurumende yeAmerica weUS Africa Summit vakatarisirwa kuzeya nyaya dzekutonga kwenyika pamwe nekutevedzerwa kwemitemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.